Vachitaura nhasi pamusangano wavo waitirwa pachikoro chemapinga mudunhu remashonal and west, mutungamiri webato iri Dr. Blessing Kasia Muru vati kutanga gore rino nhengo dzavo dziri kutyisidzirwa nemasabhuku dzichinzi masoja acharova vanhu vose vanenge vaenda kumisangano yavo. Dr. Kasia Muru vati kuita uku kunovakanganisa sebato sezvo munhu aine kodzero yake yekusangana nevanhu vaanoda.
Tanga nguva yatatanga mawiki mashoma apfuura rapinda mugore rino pakutanga kunzwika apo neapo issues dzeintimate dzichingana nhasi chaivo patiri panapa vanhu vanga vakawanda because trainage dzapasystem pedu kuregista unongochiita. Tanga tichifara kuti tine vanhu vakawandisa asi masabhuku edu emunharaunda medu vanobva vaenda vanotaurira vanhu kuti mukangonoenda papatikenyapo munouya mukarohwa nemasoja.
Izvi zvatsigirwa nasachigaro wedunhu ranga richiitirwa musangano wanhasi vatakaedza mimbere vati vainge vakakoka sabhuku pamusangano wavo, asi iye akatora mukana uyu kurambidza vanhu kuuya kumusangano achishandisa zita remasoja.
Ndezvino tamombiraiza vanhu veduka kuseni nhasi tazomuka taakunzwa kuti sabhuku akataura kuti hanzi makangoungana nenyaya yemusangano wenyu iyoyo pari kuuya masoja anenge aine mabhiza acharova vanhu. Saka tatozoona kuti takundikana kuti wane nhamba yevanhu vataa takatarisira nenyaya yekuti sabhuku wedu wenzvimbo ino, ende takatoenda tichinomukumbira kuti sabhuku imi toziva kuti muri non-partisan, tiri kukumbira kuti muvepowo pachi pafunction 89 ndopaatozotora advantage iyoyo yekuti akabva avededzera vanhu vake akati makatongoenda ikoko ndiri kuita kuti masoja auya kurovei.
Vamhembere vati masabhuku havasi kuchinja maitiro avo akare.
Ndinoona kuti masabhuku havana vaakuratidza kuti vakarerekera kubato rimwe chete, ende havasi kupa vanhu mukana wekuti vataure zvavanoda mupfungwa dzavo.
Dr. Kasia Muru vaudza nhengo dzebato ravo pamusangano wanhasi kuti vatsvake vatsigiri vasingaite zvemhirizhonga pamwe nekukudza munhu wese zvisinei kuti anotsigira bato ripi. Hatina kukwanisa kunzwa divi remasabhuku kanawo mauto panyaya iyi.
Kana vari baba vangu handitere, kana vari baba vakadya binzi manheru ini ndikadya nyevhe, tikamuka makuseni havachazi baba here?
Baba.
Ndibaba. Kana vari sisi vangu havachazi sisi here?
Sisi.
Zvinoreva kuti zovakoma vedu vanana baba vedu wedza vari kuMDC kana kuZANU PF ndivana baba ndivana sisi vedu. Kudya zvakasiyana zvireve kuti tamhandu. Tinofanira kuti tiwirirane sevana veZimbabwe.
Zvichakadaro, mune imwewo nyaya, nhengo dzebato reMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai dzakati dzinotsigira urongwa hwekuti vatsvangirai vatungamire mapato ebatanidzwa zvisinei neutano hwavo hunonzi hauna kumira zvakanaka. Vachitaura pakupera kwemusangano wavakaita nezuro pamahofisi avo muchinoi, mukokeri wemisangano vaWilson Makanyaire vakati dunhu ravo rinotsigira urongwa hunobatanidzwa.
Aiwa, nhasi semashu yesti taungana isu kutaita musangano wedu wokutenda nekubvuma alliance nekuenderera mberi nekusapota kuti gore negore remaelections candidate yedu for maelections ndibaba vatsvangirai. Taungana kuvanamatira zvakare wepiri semashu yesti nekupa feedback yezvatinofunga kuti zvitingafambirana zvemberi zvakabuda kunechera kwangatiri.
Izvi zvinotsigirwa nasachigaro webato mudunhu vamagunje vanoti kunyange paine vamwe vanhu vari kuti mamwe mapato ari mumubatanidzwa haana vanhu, bato rega rega rinouya neunyanzvi hwaro vasiri vanhu chete asi pamwe vanenge vaine maitiro ekukwezva vanhu akanaka.
Maalliance partners edu kuno kwatiri kuvapa kuya kuya vanenge vaine vari strong ende vaine mamethods ari nani vhura isu zvinoenderana netereni yacho mamethods avanenge vainavo. Munoziva imimi kuti tikatarisa seZimbabwe People First vanhu vakabva kuZANU PF vanoziva mamethods aishandiswa mumapurazi nemaruzevha.
Kunyange paine vamwe vanhu vari kuti utano hwavatsvangirai hauite kuti vatungamire mubatanidzwa wemapato, vakawanda vari mubatanidzwa uyu vanoti vanomira navatsvangirai musarudzo dzegore rino. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.